Vatairidzi vachaenderera mberi vachiratidzira vachibatana neZimbabwe Congress of Trade Unions yakadedzera kuti musi weMonday woga woga iSocial Justice Monday. Tinotarisira varairidzi vari kumasvingo vanga vatoungana vachironga kuzuva rakanonoka reWorld Teachers Day kuti vachange vachibatanawo nemamwe workers ese enyika yese vachiratidzira kusawana muhoro nokwana kwavari kuita.
Munenge muchimacha makatarisa kupi uye munodini kana masvikako?
Varairidzi vari kumasvingo nevamwe vari nyika yese vari kumacha muvhuro wanhasi pazuva rakatarwa nemukuru wezctu vapeter mutasa. Vachange vachimacha vachinopatura magwaro avo ekunyunyuta kune vatungamiriri vanovashandira, asi vamwewo vachange vangori pavari vakangobata zvinoratidza kutsumwa kwavo zvavanenge vachiratidza pasi rose kuti havasi kufara nekushayiwa kwavanoita chekudya, havasi kufara nekushaya chavanoita mvura yekumwa chaiyo, havasi kufara nekushaya kwavanoita pekugara. Saka kumasvingo vachafamba vonotura nhunha dzavo kuvatungamiriri vezvidzidzo vemumasvingo vachibva vamucheke district vachienda kumucheke education office.
Pane mamwe masangano here achange achiratidzirawo nemi?
Vara masangano mazhinji ari kuramba achibatana nesu achitsigira gwaro rakatorwa kana kuti urongwa hwakatarwa nezctu hwekuti ngatiradzirei pamwe chete tibatane, avo vari pamabasa nevasiri tibatane, vari mufomo employment nevasiri tibatane, vakaretire nevasati vapinda mabasa kuti tiise zvinyuto dzedu kuti dzinzwikwe nehurumende. Saka tine kana muri mumasvingo tine maresidence association atichange tichishanda nayo, tine kotradi atichange tichishanda nayo nemamwe maorganizations akati wandei atichange tichibatana nawo tichizadzikisa zvishuwo zvelabour center emuZimbabwe inove zctu.
Kokuungana kwevanhu zvakuri kurambidzwa pamusoro pecoronavirus hakuzi kutyora mutemo here wokuva masarauri?
Vanhu pavari kuzoungana vachaita zvose zvavanogona kuti vadzivirire kutapurirana kana kuparara kwechidenda recovid-19. Pane zvose maregulations aitwa kubva kune nhamba yevanhu vachange varipo, kubva kune zvekuzoshandiswa kuchengetedza vanhu zvinosanganisira personal protective equipment iri kukurudzirwa anouya ose angai nayo, kana zviri zvekugeza maoko, masanitizer nezvimwe zvese zvaiswa panzvimbo. Nyaya yesocial distancing yatarisikawo zvakare kana vanhu vachironga mutambo wakaita seuyu unove mutambo watiri kufunga kuti uchapawo hurumende mufungo wekuti dai yaonawo vashandi vake. Zvisinei hazvo, chero tikazokwanisa kuchikora izvozvo zvesocial distancing hatisi kuzorega kuenda kumberi.
Chii chinoita kuti mufunge kuti hurumende ichateerera nhasi?
Ongu hurumende inodoteerera zvatinotaura nekuti hurumende inogadzwa nevanhu, asi hatirambidze hurumende kuti irambe kuita yevanhu nekuti ichoisi inoitwa nehurumende yega yega kuti inoda kushanda nevanhu here kana kuti inoda kushanda yega. Kana dzaa hurumende dzemabhinya dzekuda kushanda dzega dzichibzvanyirira vanhu dzichimbunyikidza umwe nomwe anoda kutaura, hongu vangaenderera havo mberi vachiita utongi hwavo ihwohwo. Asi isu sevanhu vanotarisa bumbiro remutemo tinotarisa kuti bumbiro remutemo rinopa gwara rekutonga hujekerere, gwara rekutonga uchiteerera vanhu, gwara rekutonga uchipa vanhu mukana wekuti nhunha dzavo dzinzwike.